Masikati akanaka vatereri. Tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wechishanu zvita 8, 2017. Makateerera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Dichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, amai Rita Makarau, vanonzi vasiya basa. Mari iri kuda kupiwa bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana mubhajeti regore ra2018 iri kutambirwa zvakasiyana-siyana nevanhu munyika. Vamwe vechidiki vanoti bhajeti rakaturwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa rakanaka zvikuru kana pachitariswa zvakanangana nevechidiki munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Rita Makarau, vanonzi vazivisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa danho ravo rekusiya basa ravanga vachiita kuZEC. Nyaya iyi tichakupai munguva inotevera patichange taipuwa naThomas Chiripasi. Mapata anopikisa pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance aramba kutambira bhajeti rehurumende ra2018 achiti harina zvarinogadzirisa munyika uye ZANPF iri kubata vanhu kumeso. MDC Alliance yatiwo nhengo dzayo dzeparamende hadzisi kuzotsigira bhajeti iri parichaiswa muparamende kuti ritambirwe. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Mukuru webato rePeople's Democratic Party vatendai biti vanove zvakare sachigaro wekomiti inoona nezvewaro hweupfumi hwenyika muAlliance vati havaoni hurumende yeZANUPF ichitevedza zvayakataura mubhajeti iro rakaturwa nezuro. Vabiti vatiwo hurumende iyi ihurumende isiri pamutemo, uye chinodiwa kuti upfumi hwenyika hufambire mberi kutanga kuumba hurumende iri pamutemo nekuita sarudzo dzakachena.
Saka tiri kuti isu MDC Alliance ngatigadzire nyaya yeregitimacy, ngatigadzire nyaya yefree and fair elections, ngatigadzire nyaya yepolitical institutional reform, ngatigadzire nyaya yeeconomic.
Vabiti vati zviri pachena kuti hurumende yavamunangagwa haikwanisi kuronga upfumi vachiti kunyange hazvo ichitarisira kuwana madhora mabhiriyoni mashanu nechidimbu iri kuronga kushandisa mari ingangosvika mabhiriyoni matanhatu. Vati havaoni hurumende ichiunganidza mari yainotarisira kuwana, asi vanoziva kuti ichatoshandisa mari yakawanda kudarika mari yainotarisira kushandisa. Vabiti vatiwo urongwa hwekuderedza uwandu hwemari inoshandiswa nehurumende hwakaita sekudzinga mayouth officers basa hushandi nekuti pane vashandi vakawanda nda zvikuru vehurumende vasina mabasa vanoita vanofanira kubviswa pabasa kana kuti maghost workers.
So pane nyaya yekuti zvonzi vanhu ngavaregedze mabasa vane 65, asi tiri kuti imi vana china mabasa vacho maane ma70 years, ngati vana Mnangagwa maane ma75 years. So kana tiri kuregedzisa vanhu mabasa, ngatiregedzisei harahwa dzese dziri 65 years and above. Number 2, tiri kutorereko mayouth officer 3000 yeti tine maghost workers 200,000, ngativabvisei tese.
Vabiti vati MDC Alliance ine urongwa hwakanaka chose hwekumutsiridza upfumi hwakaita sekurega kushandisa mari yemabond notes pamwe nekuti nyika ishandise maranzi ekusouth Africa.
Tiri kuti ngatitei financial sector reform, hakuna mari mumabhengi, vanhu vari kurara mumabhengi, mapensheni yehana mari. So tiri kuti ngatibvisei chipuka chegreen chinonzi bond note tochienda kusouth Africa kwatinonojoina rand monetary union tochingoshandisa randi zvakangodaro daro.
Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa zvakare vachimirira kuwadzana East vati nhengo dzese dzeparamende hadzifaniri kutsigira bhajeti iri sezvo risina zvarinobatsira munyika. Vanotiwo havatsigiri nyaya yegurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa yekuti mauto apindire munyaya dzeupfumi.
Zvatiri kuona zvokuti masoja ndo akuita kunge mapurisa, izvozvo hazvitarisiri uye hazvina kunaka. Nebasa ratiri kuona kunyanya kumabhodha, ngakuve nemapurisa. Kana mava kuti mapurisa atadza basa, ngatitsvage mamwe mapurisa anogona basa, kwete kuti tibve takuda kutsidza mapurisa tozoita nemasoja. Kuita kunge hurumende isingabatsiri yokutiona kuti maoko achagoni kudya sadza, toda kunodya nemakumbo.
Bhajeti iri rinofanira kupasiswa neparamende risati raendeswa kumutungamiri wenyika kuti asaine kuti rishandiswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mari iri kuda kupiwa bazi rezveutano pamwe nekurerwa zvakanaka kwevana mubudget regore ra 2018 iri kutambirwa zvakasiyana siyana munyika, asi vamwe vazhinji vari kunyunyuta vachiti mari iyi ishoma zvikuru. Patricia Mudadiwa anotipa nyaya inotevera.
Bazi riri kuda kupiwa mamiriyoni mazana mana nemasere madhora kubva pamabhiriyoni mashanu nemamiriyoni zana emari yebudget. Kunyange hazvo mari yawedzera kubva pamamiriyoni mazana maviri nemakumi masere akapiwa bazi iri gore rino, sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti mari ishoma zvikuru kana pakatariswa zvinodiwa mubazi iri. Munyori musangano reZADA Dr. Evans Mastara vati mari yaiswa kubazi rezveutano iri pasi pezvikamu gumi nezvishanu kubva kubhajeti renyika yose sezvakabvumiranwa kuAbuja.
Tinoda kutenda budget neano finance ministry nekuwedzera kwavaita mari kuallocation yehealth kubva ku 280 million last year kuenda ku 408 million gore ra 2017. Zvakadaro asi mari iyoyi tinoona kuti hainyatsokwana tichitarisa kuti health sector yedu yange yave kumashure zvakadii. Kuti kana tichitarisa nenyaya dzeAbuja Green Tier, iyi mari yatapiwa gore rimwe iri inongoita 8%, inova iyo hafu ye15% inotaurwa neAbuja Green Tier.
Vanokokera nhengo dzeMDC inotungamirirwa naVamogen Tsvangirai muparamende uye vari mumiriri wemutare Central vaInnocent Gonese vatiwo vanga vaine tarisiro yekuti chibvumirano chakaitwa kuAbuja chichazadzikiswa mubhajeti regore rinouya iri.
Taitarisirawo kuti Ministry of Health yafanirwa kupuwa 15% yakanyirwa paAbuja declaration.
Vachitaura bhajeti risati raitwa, gurukota mubazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana Dr. David Parenyatwa vakaudza Studio 7 kuti vanoda mari inosvika bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni zana emadhora kuitira kuti vafambise mabasa ezveutano zvakanaka.
Inosvika $1.1 billion pagore. Ndinozviva angu kuti haizoonekwa iyoyo, but ndozvo ndichikutaura kuti tinakise zvinhu toda $1.1 billion US dollars.
Asi sachigaro wedare ramadzishe Mambo Fortune Charumbira vati vanogutsikana nemari yapiwa kubazi rezveutano. Vacharumbira vati mamwe mapazi mana apiwa mari yakawanda kudarika yeutano, akakosha kuti vanhu vave neutano hwakanaka.
Saka murongo hwose pahealth kunumber 5 ka zvinhu zvinenjeri chaizvo, hapana number 5 health kuo zviri kumusoro kwehealth. Zvodikanwa kuti health yacho ivepo kureva kuti kudechi kufunda kuda kuti mubva pazava kuti chichinokonzera korera, chichinokonzera chino typhoid, nekuti makafunda ka. Saka mukangoda kuti kupa vanhu mapirizi vasina kufunda korera haiperi.
Bazi reutano rakatarisana nematambudziko akasiyana siyana anosanganisira vashandi vashoma, kuparara kwezvipatara, kushayikwa kwemishonga nemishina yechimanje manje inoongorora zvirwere, uye mari zhinji inoshandiswa mubazi iri inobva kumasangano akashumiririra. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vamwe vechidiki vanoti bhajeti rakaturwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa rakanaka zvikuru kana kuchitariswa zvakanangana nevechidiki munyika. Asi vamwewo vanoti havagutsikane vachitiwo hurumende ine tsika yekutaura zvinhu zvaisingaite. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumwe vechidiki uyo angozvidoma nezita rekuti Ropa anove mudzidzi ati akafara nematanho akataurwa navaChinamasa ekuedza kuderedza mari inoshandiswa nehurumende kusanganisira kumiswa kwemayouth officers basa. Ropa ati akafadzwawo nenyaya yekuti vaChinamasa vakabuda pachena vachitaura kukosha kwezvikoro zvinodzidzisa mabasa emaoko kana kuti vocational colleges sezvo vechidiki vakawanda vasina mabasa. Asi anoti anoshishikana nekusabuda pachena kwavaChinamasa panyaya yerubatsiro runopiwa vadzidzi vekuzvikoro zvepamusoro.
Vashinja vasikukwanisa kuenderera mberi nedzidzo after O level ne A level nekuda kwemari. Saka maVTC aya anogona kubatsira mayuth akawanda kuti awane mabasa emaoko avangazviitire. Asi pasina kunyanya ndijekera, inini seuniversity student ndiri under tertiary education. Chii chaiitwa for my students ari kumauniversity muZimbabwe? Dai vapa atarisisa, vapa ongorora.
Mumwewo vechidiki muzvare musasvanda vati vanotambira hurongwa hwakaturwa navachinamasa nemufaro, asi vati hurumende inofanirwa kuve nehurongwa hwakajeka hwekubatsira vechidiki vanodakita zvemabhizimisi kuti vawane rubatsiro urwu kusingatariswe kuti munhu abuda mumba mani.
Kufara zvikuru nenational budget yakaanonzwa neshure, especially nyaya yekukatiwa kumakosi, asi chakanyanya ndifadza nyaya yefunding yemavocational schools. Because vazhinji maiti takanyora muform 4, makanyorawo maform 6, asi tasisina mari yekuti tirambe tichienderera mberi, sati tatangogarawo murodhi nemudzimba.
Mukuru wesangano reZimbabwe Organization for Youth in Politics, Vankosi Latimoyo, vanoti nyaya yekudzingwa kwemayouth officer inyaya yakanaka zvikuru, sezvo veruzhinji vaigara vachitsutsumwa kuti vanhu ava vaive vasina basa ravanoita kunze kwekushandiswa mune zvematongerwo enyika. Vati vanoimba kuti urongwa hwavachina masa haungogumira pakutaura chete.
Inyaya yakanaka zvikuru nokuti inyaya yatakagara tichitaura isu sesivu sosari kana seruzhinji reZimbabwe kana masangano akazvimirira chiti no, imwe expense kana kuti burden yangachipiwa mataxpayers nehurumende yavamugabe yanga isiri necessary. Saka move iyo yakanaka.
Mutauriri webato rezapu varivo mumwewo vechidiki vaipitule Maposa vatsinirawo zvimwe chete vachiti hurumende inofanirwa kuenderera mberi nekubvisa vamwe vanhu vanohora mari vachinzi vashandi vehurumende asi ivo vasina basa ravanenge vachiita.
Tagara tichingotaura kuti vanhu ava vana basa ravari kuita except kuti vachisidzire vanhu kunyanya nenguva yemaelections. Saka idanho rakanaka ratorwa nehurumende kuti vavamise basa sezvo vagara vanga vasina zvavo zvavanga vachiita.
Mutauriri weboka revechidiki mubato reMDCT vaBrian Duve vati maonero avo ndeyekuti kubviswa kwemayouth officers kune chekuita nemakakatano ari mubato reZANU-PF, vachitiwo hurumende yeZANU-PF inofanirwa kudzidza kuita zvinhu zvakakoshera veruzhinji kwete zvekuti iyo ikwanise kuramba iri muutongi.
Ndongoona sekuti chikonzero chavabvisigwa ndechekuti vazhinji vacho vemayouth service vanga vari maG40 ndozvavabvisigwa, kwete nyaya yekuti vari kubvisigwa kuti zvine expenditure nokuti vanga vagara vasingambofani kuvapo kubva pekutanga.
Vadhuve vashorawo nyaya yekuti mauto nemapurisa ndemamwe mapazi akanzi achapiwa mari yakawanda kudarika mamwe, vachiti havaone chikonzero chekuita izvi sezvo nyika iri murunyararo. Muurongwa hwavakatura nezuro vachinamasa vakakoshesa kuti hurumende haifanirwa kushandisa mari yakawanda, vakataurawo kuti nzendo dzekubuda kunze kwenyika dzinoitwa nevakuru vakuru vehurumende dzichave shoma sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Basa rekukokera vanofamba kuti vapinde mudzimotikari nekuvazivisa kwavari kuda kuenda kana kuti chihwindi ibasa rinozivikanwa kuti rinoitwa nevanhurume, uye ibasa rechisimba rine utsinye mukati. Asi pane mumwe mudzimai muchinhoi uyo ave nemakore 22 achiita basa rechihwindi. Arthur Chigoriwa anotiudza nezvemukadzi uyu.
Muzvari Joyce Geza, avanozivikanwa zvakanyanya nezita remadunurirwa rekuti Skokochi kana kuti Sisidhori, vanoti vakatanga basa rechiwindi mushure mekufirwa negotwe ravo muna 1995 uye varambwa nemurume. Muzvari Skokochi vanoti pavakatanga vaiwana mari inosvika dhora rimwe chete pazuva, sezvo kurodha motokari imwe chete vaiwana shereni kana masenzi gumi chete.
Chip to 8 cents. Saga table 3 10. Saga each bad I wanna see 10 cents. As Kumba we can say when the money 70 cents can up to dollar can a motor to Saganyan. Kapama motor 10 million and a mandine doll. A second guy Maria Ting.
Muzvari Skokochi avanotanga basa mambakwedza vanoti chiwindi chiri kuvararamisa sezvo vachiwana zvose zvavanoda kubvira pane zvekudya, kupfeka midziyo pamwe nepfuma.
Ndakwanisa kurarama, ndakwanisa kuona zvandirodya ndichiguta, ndakutokwanisa kutenga zvandinoda. Kufamba kwenguva 1997 ndatenga mumba yangu imwe chete, vandaenda nayo kumusha kwangu kwazvino.
Mumwe windi anoshanda naMuzvari Skokochi anoda kuzivikanwa nezita rekuti Crispin anoti Muzvari Skokochi vanofadza kushanda navo sezvo vasina nungo. Crispin anoti Muzvari Skokochi vane zvese zvinodikanwa pabasa rechiwindi zvinosanganisira kusanyara, kudavidzira, kudavidzira neizwi riri pamusoro pamwe nekubata vanofamba nerukudzo.
Wezvebasa rake weziwani pachiwindi apari munyara ufanira kutaura nemakasoma zvakanaka kochi yakanaka uye kana uchitodaidzira unotodaidzira zvakaudeti kasoma inzwe kuti motika riri kuenda kupi.
Crispin anoti chiwindi hachichabhadhari senguva yakare sezvo motokari nevanokokera vafambi zvawandisa.
Hongu tikafananidza nakudhara zvaibhadhara nokuda kwokuti motikari dzanga dziri shoma, asi parini zvezvi motikari dzawanda. Kwakutiwo mota dzinongotozvifambirwawo dzinotakurawo vabereki vavo vanongozvitarisa zvinge vatora vanokokera vawanda, nokuti kuwanda kwemota ndokuwandawo kwavo.
Mahwindi ari kufarawo kuti mapurisa akabviswa mumigwagwa nemasoja vachiti vaibhadhara mapurisa madhora mashanu pahwindi woga woga kuti vasasungwe nemhosva yekukokera vafambi iyo vanobhadhara mari yemuripo inoita madhora makumi maviri. Muzvari Skokochi ava vave nemukwasha nevaroora vaviri vanoti havatarisire kuenda pamudyandigere sezvo basa ravo richibhadhara nemashandiro anenge achiita munhu. Muzvari Skokochi vanotarisira kupera kweuori mumigwagwa kana mapurisa adzoka mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chiguriwa.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muRussia. Hurumende yeRussia yaisa zvimwe zvimhinga mupinyi mukodzero dzevanhu dzekutaura zvavanoda. Mitemo mitsva yeMurussia inopa bazi rezvemitemo masimba ekupomera masangano enhau semasangano anomirira zvido zvevekunze. Mutemo uyu unopa Russia masimba ekumisa kana kusora zvinoitwa paInternet. Mutauriri webazi rezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika, Amy Heather Nowet, vanoti Russia yakabvuma kuremekedza kodzero dzevanhu dzekutaura zvavanoda uye inofanira kuremekedza chisingo ichi. America yakamboshora mitemo yeRussia inoshandiswa kusora vekunze, iyo inoshandiswa mukumbunyikidza zvinhu zviri pamutemo uye kutadzisa masangano akazvimirira kuita mabasa awo akasununguka. Mutemo wakasainwa nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin inopa hurumende yeRussia masimba ekumanikidza masangano enhau ekunze anoshandira muRussia kuona nhau dzaanoburitsa senhau dzine zvido zvevekunze uye kumanikidza masangano aya kuti aburitse pachena kwaanowana mari. Mutemo uyu wakaitwa zvechimbi-chimbi mukati memasvondo maviri mushure mekunge America yakomekedzera nefenyuro yeRussia inoshanda muAmerica yeRT kuti inyorese sekambani yekunze. I might know it, vanoti mitemo ye America ainga enzaniswe neye Russia ni kuti mitemo ye America haipindiri mukuburitswa nekufambiswa kwemashoko kana kutefenyurwa kwenau kana kushungurudza masangano ari muAmerica. Mukuru we United States Broadcasting Board of Governors wa John Lansing vanoti masangano enau eku Russia akaita se RT ne Sputnik akasununguka kushanda pamadiro muAmerica. Asi vanoti masangano enau emuAmerica kusanganisira Voice of America ne Radio Free Europe abvumidzwe kutepfenyura muRussia. America inokurudzira Russia kuti isashandisa mitemo yayo yekurambidza vatori venhau kuita mabasa avo vakasununguka. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica uye maaerengerwa neni tanonoka wande.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti kunyange hazvo nengo dzaro dzakabudirira muhondo yekushandura zvinhu harisi kuzomirira ipapo sezvo nyika iri kuda zvakawanda kuti ivakike patsva. Mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti hondo yavatarisana nayo sevarwiri verusununguko ndeyekumutsiridza upfumi hwenyika pamwe nekuona kuti munhu wese wemuZimbabwe anosarudza mutungamiri waanoda pasina kumbunyikidzwa sezvaiitwa vanhu pasi peutongi hwavaRobert Mugabe.
Ndinoda kuti ndikuzivise kuti hatisi kugadzirisa musangano weZANU-PF, tiri kugadzirisa kubuda munjanji kwanga kwaita chitima cherusununguko, chitima chehondo yebindu razvino. Ndo chataa tiri kugadziridza. Kana tiri kutaura kudai, tiri kutaura chiri munhu ari kufunga kuti anokwana pakutungamirira chitima ichocho, ingava ZANU-PF kana kuti ingava MDC or any other party. Ruzhinji rwevanhu rwakakosha kudarika chimwe chinhu ndo vakamirirwa nemaworld veterans ivavo. Saka chakutira pari zvino ndechekuti zvinodiwa neruzhinji rwevanhu ndo zvinofanira kutariswa kuti zvionekwe kunzi zvagadziriswa. Semuenzaniso, tiri kuzvinzwa kuti Zimbabwe is on its way kudzokera futi kuti ive member yeCommonwealth, kureva kuti tavanhu vari munzanga yenyika inoti kana matambudziko auya chigona kubatsirwa nevari munharaunda dzedu kana kuti vari manext door edu as a country or as a nation kuti matambudziko atinawo apere.
Vamwe vanoti vamahiya munogona kunge muri kutaura izvozvi nokuti nyika haisati yapinda munguva yesarudzo. Sarudzo ndo dzinonyanyokanganisa ukama hwevana veZimbabwe risinei kuti munhu anobva kubato ripi. Munotarisira chii musarudzo dziri kuuya?
Inini ndinofungidzira kuti nyaya iri pasarudziro dziri kuuya, chatinoda kuona chekutanga chakakoshesesa runyararo. Ndoda kudzokorora nyaya yerunyararo. Kana ndichitaura runyararo, ndinotaura kuti kana iri apolitical party haifani kuva nevanhu mbwende dzisina masoko okutaura kuudza vanhu zvavanomirira nezvavanoita kuti vavhoterwe, uye kuti vanhu veZimbabwe ngavarege kuva mhandu pakati pavo nokuti vasiyana pamafungiro. Mafungiro kana akasiyana, vanhu vafanira kurwira izvozvo. It's just a political opinion. Political opinion haifani kucreata enemy pakati pevanhu, asi kuti unofanira kurondedzera zvawakamirira kusvika zvauri kutengesa semutengesi wemadomasi zvatengwa. Kana zvisina kunyatsomira zvakanaka, hazvitengwisi. Saka tiri kukurudzira hurumende yedu kuti igadziridze zvinhu zvakanga zviripo, kuitira kuti zvavanotengesa mapolicies egovernment, mapolicies eparty, ave anoratidza kuti akamiririra vanhu. That's the point.
Chimwe chinochemwa nevana veZimbabwe vamaiya inyaya dzehuori munyika dzavanofunga hondo dzaita kuti upfumi hurambe huri pasi. Imiwo sesangano revakarwa hondo, zvii zvamuri kuitawo kuti hurumende itsvai inyatsotarisa nyaya idzodzi? Nokuti vamwe vanoti yanga iripo vaiitaurira kuti huori hwauraya nyika pasina matanho aitorwa.
Kudai iwewe zvako ungangokanganwiwo, asi unozviziva kana ukatarisa marekodzi ako kuti patava tichinetsa pese tichitaura nyaya yerezhimu yakapfuura, taitaura nyaya yehuori tichiziva kuti ndo yakauraya ekonomi. Kuregererwa kwevanhu vane huori pari iye zvino zvatinoda kuti zviitwe ndezvekuti munhu wese akaita huori must be brought to book.
Avo vanga vari mutauriri weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Rwiyorwa Oliver Mtukudzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mari iri kuda kupiwa bazi rezveutano nekurerwa kwevana kwakanaka mubhajeti regore rinouya iri kutambirwa zvakasiyana-siyana munyika, vamwe vachiti zvakanaka asi vamwe vachiti ishoma. Vamwe vechidiki vanoti bhajeti rakaturwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa rakanaka zvikuru kana pachitariswa zvakanangana nevechidiki, asi vamwe vachitizvo bhajeti iri harikwanire nyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tinovimba kuti muchange munesu zvakare manheru anhasi na7 PM. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva za6 AM na2 PM. Tizivisei nekuti tumira tsamba mbozha kustudio7@voanews.com. Kune vava vasina kunzwa chirongwa chedu chanhasi, endai pawebsite yedu inoti www.voashona.com. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Rachel Choto ndiri muWashington DC. Doksiyai muina ntunga milingomo.